mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina 18 kukadzi 2021 makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Chenda kujima kwa nisa kwa nesu mchurongwa chedu cha nasi. Ini, jini tanono kawande, jiri mu Washington DC ndi chiti yezu ino izuri mchurongwa cha nasi. Vanu wafane chulwere che COVID-19 muzimbabwe, vave churu chinema zana mana anegumine vasere 1,418. Sangano re Zimbabwe Lawyers for Human Rights, rinoda kuti hurumende ivimbise kuti mishonga yenhomba kana kuti vaccine isina kuongororwa muZimbabwe haishandiswi pavanhu munyika. Nengo yeMDC Alliance vamakomborero haruzivishe vakasungwa nezuru nemapurisa vachipomerwa mhosva dzakawanda wanda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rezvoutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave churu chine mazana mana ane gumi nevasere 1,418 zvichitevera kufa kwevanhu vana nezuro. Vanhu zana nevasere 108 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanoita mazana mashanu ane makumi mana nevatanhatu 546. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevasere 198 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana nemakumi masere nevatanhatu 186 vakafa. Manicaland ichitoverwawo neMashonaland West ine vanhu zana nemakumi maviri nevanomwe 127 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana mana ane makumi maviri nevatatu 35,423. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nechimwe zvine mazana matanhatu ane gumi nevashanu 31,615. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights ranyora gwaro kubazi rezveutano richiti rinoda kuti hurumende ivimbise kuti kubva nhasi haishandisi pavanhu mishonga inobva kupi zvako isati yaongororwa muZimbabwe. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira Mafunda vaudza Studio 7 kuti vanhu vose muZimbabwe vane kodzero yeutano hwakanaka, naizvozvo miviri yevanhu vemuZimbabwe haifaniri kushandiswa pasina umboho hunoratidza kuti mishonga iyi inoshanda isingakonzeri zvimwe zvirwere kana kuvhiringa utano hwevanhu. Tichienda pamepo, munyori mubazi rezvokubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira.
Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vakamirirwa namukoma Andrew Makone wanyora tsamba kuMinister of Health and Child Care wachikumbira kana kuti kudimanda assurance kana kuti rutsigiro kana kuti mashoko akakosha ekuzazikidza. Tirikukumbira kuti hurumende itipewo assurance kuti matrials kana kuti zvichazama kuitwa mukutarisa mushonga wakabva kuChina iyo inonzi Sinopharm vaccine neimwe mishonga chazotengwa kana chazouya munyika medu meZimbabwe yekurapa chirwere checoronavirus chanetsa. Tirikuti tinoda kuti zvitange kutariswa pekutanga kuti safety yayo ndamuchumwa muchirongo chimwe efficacy kuti zvakakodzera here before wana weZimbabwe watanga kubaiwa majekiseni asati kuti ndazvitange zvaonekwawo zvavhenekwawo munyika medu munomu nokuti vamwari kuti zvakambovhenekwa kuChina zvakambovhenekwa kune imwe nyika sisiri tikazvimbotanga zvambovhenekwawo kushanda kwazvo kana maeffects awo kuipa kwazvo kuzvizvarwa zveZimbabwe.
Sei sangano renyu ratora nhano iyi, chii chakonzera kuti muite izvi?
Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights akamirira nyika yese sezvamunoziva kuti magweta edu ese ane mandate yakati koshei kubva kuvhumbunu kwamutasa kwecholocho Plumtree kwatamandai kwese kwese zvinhu zviri kunetsa kuti hapana chambonyanyokosha kuti titore danho iri. Tatorera danho nenyaya dzokuti tinonzwa kuti utano kati miviri bodily or psychological integrity mwiri yedu haina kukodzera kungonzi izvi tingoteswe tingopiwa maexperiments kungonzi ha wana weZimbabwe ndo ari supposed kungopiwa maexperiments mushonga uyu. Saka we are refusing to be subjected to medical or scientific experiments from anywhere. Tiri kuramba kungonzi mwiri yedu yevana weZimbabwe ndiyo inokokodzerwa kungonzi ha regai timbovapai majekiseni awa, regai timbovapai mushonga wakati. Tiri kuramba tirikuti ngazviteswe zvakanaka tione kuti vana weZimbabwe vanoreactawo zvakadi. Hatisi kuramba mushonga kwete ba, tirikuti ngatitestane tione kuti zvakamira sei. Sandizvo.
Mati manzwa mhinduro here kubva kuhurumende?
Mhinduro asitatava nayo, tavanyorera takamirira mhinduro and tinodavira kuti since zviri zvinhu zvine upenyu hwevana weZimbabwe zvine muchirongo right to life zvine kodzero yeright to life zvine kodzero yeupenyu hwevana weZimbabwe tinozviti tiri 14 million munomu, tiri kuti ngatiite zvese izvi taudzana zviri zvaendeswa pajekerere zvajeka kuti shuwari mushonga uyu wekabva kuChina wesino something uyu wakachena une maeffects akati hauna maeffects akati. Tiri kuti vachati semagweta anyu eZimbabwe Lawyers for Human Rights tiri kushanda nemadhokotera edu ekuZimbabwe Association of Doctors for Human Rights tiri kushanda nevana weZimbabwe. Ndinodavira kuti even vari muhurumende even vana weZimbabwe vanobvumira nesu kuti ngativheneke mishonga inenge yapinda munyika medu kuti yakamira sei.
Avo vange vari mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vari parunhare kuHarare neStudio 7. Masangano manomwe evarairidzi ari pasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU akasangana nezuru achishandisa dandemutande akabuda negwaro raati kuendesa kuhurumende rine zvaanoti zvinofanirwa kutanga zvagadziriswa zvikoro zvisati zvavhurwa. Mutungamiri werimwe remasangano ari mumubatanidzwa uyu reatus vaobed masaraure vanoti chekutanga chakawiriranwa mumusangano uyu ndechekuti paitwe musangano wechimbi chimbi unosanganisira vamiriri vehurumende, varayiridzi pamwe nevabereki. Chimwe chavanoti chanzi nevarayiridzi chigadziriswe inyaya yemihoro yavo iyo vari kuda kuti idzoke pamadhora mazana mashanu nemakumi maviri ekuAmerica pamwedzi. FOZEU ine masangano masere asi sangano reZimta harina kupinda mumusangano uyu wane zuro. Tichienda pamhepo, mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Ngatinzwei vamasaraure vachitsanangura.
Federation yedu yakanyorera government ichikumbira kusangana nehurumende kuti tionesane kuti toita sei kuti zvikoro zvivhurwe. Dambudziko rataita ndere kuti hurumende ndo isati yasununguka kuti isangane nesu. Isi tinonzwa udoko wadoko wekuti dai tagadzirisa zvinhu zvemhingamupinyi zvese zviripo kuti vana vakurumidze kudzokera kuzvikoro panguva inokwanisika vasarambe vachirasikirwa nenguva yekudzidza.
Makaendesa gwaro asi makambozoedza here kuti muwane mhinduro?
Tino gara tisi ituma nume kuno vunza kuti hurumende ija usunguwa kusagana nesu rini. Wana ngoti wakuru awasati wa wana nguwa kusagana nesu.
Federation yenyu ino lakuti zinu zifambi suwesei.
Asa federation tukutarisira kuti kana tine varairidzi akasununguka vaone vaccinatewa kuti vakwanise kudzokera kuvabasa tichidzirira kutapurirwa kuna kwechirwere cheCOVID-19 vese vakasununguka varairidzi vavaccinatewa tichitarisawo kuti munhu wese anopinda muschool ecosystem akwanise kutestwa zviri regular vangava vana vechikoro varairidzi nevamwe vose vanoshanda muzvikoro. Tarisa zvenyaya muhoro yatata gara tichinetsana nehurumende tichitidai hurumende yachimbidza kugadzirisa dambudziko iri varairidzi vadzorerwa mari yavo yavaisipiwa muna 2018 maUSD 540 kuti vakwanise kuita basa ravo novakurumidza kuita basa ravo nemazvo. Tichitarisawo zvakare kuwanikwa kwepersonal protective equipment nezvimwe zvese zvakatarwa nehurumende mumastandard operating procedure yavakazvinyorera vega kuti zviwanikwe muzvikoro zvose kudzivirira kutapukira kwedenda reCOVID-19. Uye zvechokupedzisira tichipota adai hurumende yaita kuti mihoro iri kupiwa vanhu vanoshandira hurumende iite seinoda kuti fananei zvisazoite sekuzviripo izvezvi kuti tinonzwa kuti masoja nemapurisa vakawedzerwa mumuhoro vamwe vakutotambira inosvika 33,000 tisingazive kuti varairidzi vati vawedzerwawo here nenyaya yekuti hurumende hainawo iri kutaurirana naye iri kungoita zvinhu zvaega totonzwa kuti vamwe vatinoshandira navo pamwe chete vashandira hurumende vakutotambira mari nechitsama izvo tisina.
Mubatanidzwa wemasangano anomirira varairidzi wakambotaurawo here kana kuti uri kushandawo here nevana mazvikokota munyaya dzezveutano maererano nokuvhurwa kwezvikoro?
Hongu vanoshanda marashirepaanemamanesi tinoendaenda kwavari tichitsvaga zivo kunyanya panyaya dzedenda iri reCOVID-19 tichinzwawo advise dzavo ndo zhinji dzatinoshandisa patinenge tichisunga zvisungo zvedu isu hatina zivo yakatisimbei panyaya yezveutano wevanhu saka ndo vanototipa muono wekuti pazvinhu zvingafambiswe sei kuti kana zvikoro zvavhurwa tisazoputse upenyu hwevakawanda nenyaya yekunge tatadza kuchengetedza upenyu.
Sezvo hurumende isati yapindura mungoita sei?
Ticharamba tichiedza nepesi patinogoda kuramba tichiriminda kuti inofanira kuti iwane kuva tikasangane nesu asi tirikufara kuti chisungo chatanacho chaakusvika pakuti tichatora matanho anosanganisira kukwekeredza zvatakamboita gore rapfuura tichikwekeredza hurumende tichienda naye kumatare tichikumbira kuti matare apindire nenyaya zvekuti patiri kutaura isu tiri kuti hurumende ngaichiita zvinodiwa kuti zvikoro zvivhure saka nyaya yekodzero yeeducation yevana ndo yaapo apo saka hurumende kana ichiramba yakatipira gotsi vaari kupira gotsi havasi varairidzi iri kupira gotsi vana vechikoro vanokodzero yekuti vanga vachiwana dzidzo muconstitution yezimbabwe hatizorege hurumende yedu ichive irresponsible future yevana vedu ichiramba ichiparara.
Imimi mune dhete here ramunoda kuti tide nezvikoro zvavhurwa kana kuti hamutauri nyaya yamadheti kusvika zvimwe zvamuri kuda kuti zviitwe zvaitwa?
Izvezvi hatingatari madheti tiri kutoti dai hurumende yachimbidza chero nhasi chero nezuro dai takasangana takaonesana chinodiwa kukushakakura inhaurirano nhaurirano dzoitwa toita zvisungo zvataita pamwe chete zvikoro zvedu zvovhurwa vana vedu vodzidza.
Avo vange vari mutauriri weatus vaobed masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nhengo yeMPC Alliance vamakomborero aruzivishe vakasungwa nezuro nemapurisa vachipomerwa mhosva dzakawanda-wanda kusanganisira dzekuratidzira pakambani yeImpala Car Rental nezvekutochwa kwatawanda muchehiwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Pane mashoko ekuti mapurisa akaridza pfuti asati avasunga. Gweta ravo vaobe shava vanoti vakaendeswa kukamba yemapurisa yeHarare Central Police Station. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nharembozha yavo yange isiri kudayirwa. Asi tabata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlochayo.
Ehungu akasungwa makomborero haruzivishe nezuro nemhosva ari kumupa mhosva dzinenge ina dzakasiyana siyana munoziva tikurarama munguva yekutya hurumende iripo iri kutya vanhu nenyaya yekuti inenge isina kuiswawo nevanhu. Saka inogara yakatiza, munoziva nyaya yekubambudzie munhu kana kuba chinhu chemunhu unogara wakatiza uchingofunga kuti munhu ari kunditevera. Ndo nyaya iri kutinetsa muZimbabwe yekuti hurumende iripo iyi iri kutya vanhu, saka iri kushandisa masimba ayo ainayo ekushandisa mapurisa, ekushandisa makotsi kuti iite zvinhu zvainoda.
Munotarisira kuti vaharuzivishe vachamiswa riini pamberi pedare?
Kutaura kudai, vaharuzivishe vakarara kushitokisi. Tikutarisira kuti magweta avo achafambisa mapepa kuti vakwanise kuenda kumatarehedzi mosva vakumbire nyaya yekupa mari yechibatiso. Asi tiri kutsutsumwa zvikuru nekuti pakatorira pfuti dzinotyisa. Ndo zvinonyanya kushamisa kuti hurumende ungaridzira mukomana mudiki Makomborero pfuti vachimusunga. Zvinoshamisa zvikuru kuti nyika inosvika pakupererwa kwakadai. Toda pfuti dzinorira kuCovid, toda pfuti dzinorira kunhamo, toda pfuti dzinorira munyaya dzecorruption. Ndo kunofanira kurira pfuti ukoku, tichidambura corruption ichipera, tichidambura urombo huchipera, tichidamburawo nzara ichipera, kwete kuda kudambura vanhu vanohwira kodzero dzevanhu.
Asika vahlachwayo vamwe vari kuti bato renyu kunyanya vatungamiri varo vanyanya kunyarara zvakanyanya zvakupa kuti vakawanda vechidiki nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu vagume vapinda mukanwa wamamupere vakada kuratidzira.
Musangano weMDC Alliance musangano wevanhu, mukanzwa munhu wese anenge achitaura kwaanenge achitaura ukoko anenge anzwa kudana kwechinja, nekuti chinja haasi munhu, chinja vanhu, chinja mhuri yeZimbabwe, chinja munhu wese anoda shanduko muZimbabwe. Mukanzwa wese munhu ari kudaidzira nyaya yekuti ngakuve kune transformation, ngakuve kune zvinhu zvakashanduka muZimbabwe zvinofambisa zvakanaka, munhu wemusangano mutungamiri iyeye hakuna chinodzaka akanyarara.
Vamwe vari kutika vachamisa vanyanyawo kunyarara.
President vedu Nelson Chamisa, ndofunga muri kuona every time vari kubuda vachipa gwara renyika, gwara guru nderekuti vana veZimbabwe ngavataure nerurimi rumwe, vana veZimbabwe ngavataure neshoko rimwe, shoko rimwe nderekuti chii, nderekuti muZimbabwe zvinhu zvinofanira kugadziriswa, zvinofanira kugadziriswa nevana veZimbabwe vakabatana takatarisa gwara rimwe chete. Nekuti izvi zvekuti munhu anoti ndirekwa mining, woti ndirekwa mining, wekwa mining, nyika haifambi, nyika inofamba kana vanhu vakabatana vari pamwe chete. Asi zvinhu zvinofanira zvigadziriswe muno muZimbabwe. Ndofunga takataura zvakanyanya kuti nyaya yeZimbabwe tofanira kunge tine kutenderana, inonzi national consensus yokufambira pamwe chete, tosimuka sevana veZimbabwe. Ende zvatiri kutaura, ndofunga maka last year paya patakaita anniversary takanyatsotaura zvakanaka kuti we are mobilizing, kana tiri kukokana kuti tikwanise kushanda kana kurwira hurumende yevanhu, tikwanise kurwira hurumende inoita zvido zvevanhu. Ndo yatiri kuda, ndo inofanira kunge iri muno muZimbabwe.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachayo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vanhu vanodarika mamirioni maviri vari mudunhu reTexas muno muAmerica vanonzi vari munjodzi yechando zvichitevera kudonha kwechando chakawandisa zvisati zvamboonekwa munhoroondo yedunhu iri. Mamiriro ekunze asina kunaka anonzi akonzera kuti matunhu akawanda emuAmerica asangane nedambudziko rekudonha kwechando chakawandisa. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuRound Rock mudunhu reTexas, Van Nigel Gombakomba, vanoti kusamira zvakanaka kwekunze uku kwakonzera kuenda kwemagetsi, izvo zvakakanganisawo magwenya anopomba mvura sezvo achishandisa magetsi. Kuenda kwemagetsi uku kwasiya vagari vape munjodzi yokufa nechando, icho chinonzi chave kugwambisa mvura iri mupombi dzemvura mudzimba, zviri kutoita kuti dziputike. Vezvemamiriro ekunze vanoti vanotarisira kuti chando chakawanda chichadonha zvekare kutanga nhasi mumatunhu akawanda kusanganisirawo iro dunhu reTexas. Jonga Kandemiri abata vagomba komba kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Zvakaitika ndezvokuti pane snowstorm yakatanga paweekend apa. musweza ni maneru. Saka udona wakaita stoo iwe yaka vya tingura magetsi. Ende mu state ya Texas magetsi acho anga siri prepared to counter shi demand yanga ilutuwa ni wanu. Because snowpa yaka tanga wana waka kwa tanga utase kushanisa maita wa wachikwiziriza. Saka state ya semanji demand yanga ya kwirira. Apa supply acho wanga kukara ili shoma because mu Texas akunyanyo tonu razo ya dai. Saka yanga ili unprecedented event. Yeah, zonza kwa saupira Sunday manje katanti sina magetsi. Most people magetsi anga enda Sunday maneru. Inini ndakato tanga kuzunotisa just after midnight. Endi kwa tino gara ku round rock. Magetsi anga siko kupira Sunday. Up until Mezuru, Maskati, lupanda kazona magetsi atitoke imbichana. But zungwe nchumbo zakako siyana siyana hawa satuwa ni magetsi. Zungwe nchumbo haru kutaka uya, ombo zingwa. Nekuti vano gadzirisa magetsi mustate vari kuti varuda kuita load shedding kuti vakontrole sezvo magetsi acho ari mashomo.
Kunyaya yemvura yekushandisa nekunwa tinonzwa kuti yakakanganiswawo zvakare nependa kwakaita magetsi. Muri kuita seiwo nenyaya iyo?
Iya, saka system yacho zvese zvingoi connected. Isusu kuma raini kwangu takaitika ndechekuti magetsi paakadzoka tatava kutofara kuti magetsi adzoka. Bataka batano tisa tumfura manji ya enda. Yaka tanga kuita low pressure. Saka chirugu itika zunu tu. Chekutanga ndiche kuti. Mutzimba za tino garaiz kana uchitono wala stereg. Mapaibi mfura ya nano kuna kufriza. Saka na afriza kudaro mfura ya chafamba mutzimba. Saka ndoche kutanga chirugu itika. Deje chipiri chirugu itika futi ndiche kuti. Since magetsi anga argu ya nyosevwa sevwa. Pana angu ma water plant station right. Kunanga kuchiti mfura. Inotanga ya mbo cheneswa isati ya endiswa kutzimba. Saka ma water station ni wao manji. Aka roo ofuti ni chando. Jukuti magetsa au angasi rushanda. Inde manji kutumpura itange ya cheneswa so angaswa akunezi. Saka ma water plants ni wao. Angasi sirugini sa mpura ni utu mpurenga ya nashiba. Saka kumbi nisi ni zudu tuyo zuzu ya veto diji mpura futi itange kunezi. Saka chaka itika in my experience ni zuru. Dato una uti apachisi na mpura. Sangaswa akunezi manji kutisaka wanu wanonu wachi. Chiri yungu shandisa mumba u chirura ubika anything you can think of chino zamfura unengu sisina ndageta rumbura kanaga rekuti ndine shamari yangu wanushinda na yukubasa kumba kwake kwanga kuine magetsi nemvura sezvo vari vanogara padhuze nechipatara saka vanarugara padhuze nezvipatara kana kumapurisa kana mafire station magetsi ikoko haasi kuendeswa nekuti icritical infrastructure saka ndaona kuti mvura yanetsa ndakatotaura neshamari yamashamari unotomboya uzotora mvura saka ndakatozadza zvikubu nechichi. But yanga iri nguva mvura yekuti at least nokwanisa kungonwa nekubikisa yeuzoda kungoshandisa shandisa kana mabathroom nekuzoita sei takatoona kuti rega tichitora snow yanga iri panze totanga kuiboilisa kuti inyungudike nekuti snow ka inguva yemvura yakafriza.
Kanzuru yenyu kana kuti vemudunhu renyu vari kuti zvinhu zvinogadzirikwa riini?
Chiri kunetsa ndechekuti iyo system yacho yemagetsi inonyanya kurohwa nechando. Saka chando chatiri kuona ichi vari kutarisira kuti pane imwe storm iri kuitika nhasi futi saka pachadonha futi imwe snow nemvura inenge yakagwamba iri ice. So vari kuti nhasi kune chimwe chando. But kana matemperature azotanga kudziya iyo snow neice yakunyukudika. Saka tiri kutarisira zvekuti kuna na Friday kunenge kwava kuti dziire mbichana zvotanga kunyungudika. Izvo ndozvinozobatsira kuti masystem manje achiita backup because anenge asisiri kurohwa nechando. Saka I think tototarisira kuti maybe kuna na Friday, Saturday, Sunday paweekend apa maybe that's when things will normalize.
Avo vange vari chizvarwa chezimbabwe chiri mudunhu reTexas vaNigel Gombakomba vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7 vari kuRound Rock kuTexas muno muAmerica. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Zimbabwe Republic Police inoti vanhu makumi mashanu nevapfumbamwe 59 vakafira mumvura mumwedzi wandira gore rino zvichienzaniswa nevanhu makumi manomwe nemumwe vakafira mumvura muna ndira 2020. vachinyora paTwitter pavo. Mapurisa anoti vanhurume ndivo vari kunyanya kufira mumvura kupfuura vanhukadzi, vachiti mumwedzi wandira gore rino vanhurume 40 nevapfumbamwe vakafira mumvura, zvichienzaniswa nevanhukadzi 10 vakafira mumvura mumwedzi uyu. Zimlife.com rinoti dare repamusoro reHigh Court raudza kambani yeEconet Wireless kuti iregere kutumira vanhu mameseji pamusoro peuwandu hwevanhu vari kurwara nevari kushaya nechirwere cheCovid-19 zuva nezuva sezvayange ichiita isina kukumbirwa. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tinongoti magadi magadi zvenyu muri Zimbabwe tripano pa South Africa kuyei kutambura todiko kutambura taomeserwa muZimbabwe taomeserwa zvona zvisikuwanika mabasa asikuwanika zvoti ne corona iyi hama dzedu dzofa ngenzara kumusha iyo dzivhurirewo dzishande.
Makadi makadi ve Studio 7 vana mukoma Jonga vana mukoma Tananoka Wande iso tiri kuno kuzaka paveza pajinji kapo tanyutavo pari maringe nembeu yatakapiwa nezanu PF ndiyo yatakapiwa nezanu PF haina zvainota inongeita ma inongeita mabarwa asina asina mana throughout dzinenge dzingori tsumborume zvokwaita nyinyo tatopiwa nzara nembeu yatakapiwa nezanu PF mbeu inonzi ADA ndokunyinyuta kwedu tiri pano pazaka.
Makadiko paStudio 7 ndaida kupindirawo zvangu komichi vaitaura kuti paMDC Alliance EMDCT vakadzi vachamisa vese vakadzi vechi veMDCT haizvo zvatine nazvo zvose izvozvo. Isisu kana tenda kumavhotsi hatitariri zvokunyogwa nzi MDC kana kuti pakanyogwa nzi MDC Alliance kana pakanyogwa nzi MDCT hatizvitariri zvose izvozvo. Ichotara picture iri pa bepa rokuvhotera iya ndo ratotarira kana zvichembera zviri kugona kuverenga zvongotarira pakaicha pane picture yachamisa chete chatongodhira nacho isu panguva yekuvhota hatitambisi nguva tichitiverenga teitambisira umwe time totarira picture chete ndo tongotarira kuti pane picture yani tichingoda pane picture yachamisa chete ndopete chimbisa x ipapo. Saka zvakomichi izvo ndizvokutoonana kumaelection 2023 ikoko ndokwatoonana ikoko.
Makadini veStudio 7 makadini makadini muriko here muriko here isu kuno tinofara dambudziko munyika yedu vavharira anhu COVID vaakuhwanda neCovid varoda kuti ubose neirege kukampena nokuti ndiwo mukana wavo naiwo vavasarega vachitambudza vanhu mukati menyika yavo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Zvokuzogara rufuse hazvizoita. James Chimombe nekambo kake mavanga. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine 410,418. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoda kuti hurumende ivimbise kuti mishonga yenhomba kana kuti vaccine isina kuongororwa muZimbabwe haishandiswe pavanhu muZimbabwe. Nengo yeMDC Alliance vamakomborero haruzivishe vakasungwa nezuro nemapurisa vachipomerwa mhosva dzakawanda wanda. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.